Tisuse bato re MDC tagara tingoti my elections ikodzero revanhu vemuZimbabwe and hatina mbozvirama izvozvo zvoti kana date vaiswa dai zviraiti but ive zvakanonoka tikatarisa mutemo weZimbabwe paconstitution inotaura kuti tsarudzo dzemabyelections anofanirwa kuita 90 days kana kwashaya kansela kana kuti MP wacho saka we looking forward kuti dai maelections akaitwa kare
vagaga nje munoti nezvataurwa namuzvare Ellen Shiredenga panyaya yesarudzo dzemabyelection
sarudzo mukoma jonga maita basa dzanzi dziriko muna March hatigone kuti tinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondena nyaya dzecovid inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kukunda upenyu hwevanhu takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo kunana South Africa pabva kuitika maelections mastatistics akwira saka zvekunzi takanonoka tingati takaita mu90 days hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu chinhu chese chinoitwa kana chichiisa upenyu hwevanhu panjodzi chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi ndozvakaitwa nezanupiefu
ndodzoka kwamuri muzvare Shiri Yedenga takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa kuchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare munoti
ndatenda akajonga but sandapindura iyo yemareforms ndoda kupindura budhi vangu kuti chinhu chinoshamisa neZimbabwe yes vaiti covid taiona but muzvikoro vana vaibvumirwa kuenda zvikoro machechi vanhu vaienda kumachechi kumaairport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba saka zvairambira kuti mabyelections aitwe ndezvei saka ipapo zvinototiramisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo and now kana ndaukuita nyaya yemaelectoral reforms yes constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions asi nyaya iripo ndoti implementation mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yeZimbabwe hazvifambirani isisu sebato reMDC halaisi tiri kuti the electoral act should be aligned to the constitution the reforms zvatiotaura nezvato yes constitution inozvitaura kuti elections in Zimbabwe should be the chapter of your constitution not all must commissions including ZEC they should be independent but tikatarisa zviri kuitika pamona minister of justice they are interfering kuzeki minister of health vachiwenga akati no by elections because of covid they postpone my activities ekuzeki saka ndo zvatotaura no constitution is independent this institution should be independent and not subjected to the control of anyone but
thank you maita muzvare ndinoziva kuti vagakanjike muri kuda kupindura pindura itinzwe
ngoda hanzvadzi yangu vakuri mudzidzisa kusanganisa nyaya inwerga ndichange neyekupedzisira ZEC is an establishment yeconstitution yakagadzirwa 2013 nemapolitical party matatu yaitungamirwa navatsvangirai yavanure nezanupf ndo chekutanga chechipiri makomishina ari kuZEC izvezvo vakaitwa mainterview muparliament chamisa ndiye akanga achicheya committee yaiitisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa ane input saka nhasi vanogozonza havasi independent seko ivakapidzwa nachamisa vanogozonza havasi independent seko ino vakabva muconstitution yakagadzirwa neMDC yacho chimwe ndechekuti mukoma nyaya yekunzi chamisa akaitwa mirishonga marusefa madhirama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapfurwa kumanikaland kune vanoziva ballistics basa ravo kuekizamaina kuti chakapinda apa ibara repfuchipi chamisa akaramba kuita todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akavhurwa nemazamba kana muchinyatsorangarira mukoma jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi vanhu vangu vasingaende kumabhawa chaiko mashopu chavaikumidza kuvharwa isu seZimbabwe sezanupf hatigone kukoshesa election kupfuura upenyu hwemunhu election rinogona kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu hwarasika hatigone kumudzorera saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziva zvavanoda anonzi mareforms avari kutaura hapana chisina kuitwa kana muparliament ngavasimuke vachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa zvese zvakarekomendwa zvakaitwa.